This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo zvita 21 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet website yedu inoti www.viewishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti harina ruzivo rwakanyanya nezvegurukota idzva rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira. Vanoongorora zvematongerwo enyika votarisa kusimba kwemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira panguva iyo muzano PF muine kusagadzikana.
Isu tinoshungurudzwa chose nezviri kuitika munyika yedu, kunyanya-nyanya tichitarisa zveupfumi hwenyika inoi, kuti tiri kuona takakudzokera zvekumashure. After tabva kumaelections takanga tine tarisiro yekuti nyika ichasimuka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano remubatanidzwa hwemasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harina ruzivo rwakadzama nezvegurukota rezvevashandi idzva amai Priska Mpfumira, ava vakatora chigaro chakasiyiwa nevaive gurukota revashandi vaNicholas Goche vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vanoti sesangano vanotarisira kuti vachaomba ukama sehwavanga vaumba navaGoche, kunyange hazvo vaive nezvimwe zvavaitadza kuvaitira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Amai Mpfumira tine urombo kuti tativazive kuti vane background here yezvelabor nesocial security, saka munhu watisingazivi ende hatikwanisi kutaura pamusoro pavo nemhosva yekuti hatiyazive. Vakasiyana navaGoche. VaGoche vanhu vakawanda vanga vasingazivi kuti vakabva kutrade union. Vakanga vari kutrade union yechemical and netrade union yemapost office, saka vaiziva zvaidiwa navasevenzi, nyange kuri kutiko pamwe vaikona kuita zvinodiwa nemhosva yekuti vakanga vachikoneswa kuita izvozvo nekuda kwekuti hurumende kana kuti cabinet yakanga iripo yakanga isingazivisise zvinenge zvichidiwa. Asi vakanga vari munhu wataisenza navo zvakanaka.
Totarisa nezvamuri kutaura kuti hamuna ruzivo rwakawanda rwamai Mpfumira, pane tarisiro here yekuti mungasanganawo navo kuti muzivane?
Ndinovimba kutiko ivo semunhu mutsva auya muministry vanofanira kutidaidza tosangana navo. Kana vasina kutidaidza then vanenge vasingakwanisi kuita basa ravo, but ndinovimba vachatidaidza tosangana naminista mutsva. Nokuti permanent secretary vanenge vava masoka, saka ivo dzanew minister ndomba kuti vacharonga kuti tisangane.
Tinoonawo kuti panga paine kutyirwa kwekuti nezororo rekisimusi iri dzimwe nguva makambani mamwe haachazovhuri. Pane zvitsva here zvamuri kutarisirawo seZCTU?
Hapana zvitsva zvatingatarisira beside yekuti iyo tinototarisira kuti situation ingangokanganisika zvikuru, nemhosva yekuti vamwe vanongoti vavhara paChristmas ka panew year havachatouyi, vanobva vavhara zvachose. Saka vatoenda kumusha kana kuti vatoenda kudzimba, vatoenda zvachose.
Ava vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZCTU vaGideon Shoko vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vanoshamiswa nekunyarara kwemapato anopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Panguva iyo mubato rezanupf raive riri mukati memapishapisha ekunetsana mugadziriro yaro yekuenda kucongress. Nyanzvi idzi dzinoti mapato anopikisa aitarisirwa kutora zvinzvimbo zvavo panguva iyi, uyewo vemasangano akazvimirira vaitarisirwawo kutaura pamusoro penyaya dzakaita sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevamwe mubato rezanupf pamwe nekudzingwa mubato iri kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamukululeko Sivanda pamwe nenyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko uye varichipanga mazano munyaya dzemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi Muzvare Simbiso Marimbe. Tatanga nekubvunza Muzvare Marimbe kuti vanoona sei nemamiriro yakaita nyika munyaya dzeupfumi tabva musarudzo uye makongresi emapato maviri MDC nezanupf.
Isu tinoshungurudzwa chose nezviri kuitika munyika yedu, kunyanya-nyanya tichitarisa zveupfumi hwenyika inoi, kuti tiri kuona tava kudzokera zvekumashure. After tabva kumaelections takanga tine tarisiro yekuti nyika ichasimuka, uye vari kutungamira vachaonawo kuti vanhu vari kutambudzika sei, uye kuti vachava nechido chekusimudzira upfumi hwenyika ino kuti zvinakire munhu wese weZimbabwe. Asi maonero edu ndeyekuti vari kutungamira vari kunyanyokoshesa kuva pazvigaro kudarika chikonzero chatiri kuvaisira pazvigaro izvozvo. Saka shungu yavo ndeyekungoti ivo varambe vachitungamira, zvisinei kuti utungamiri hwavo huri kubatsira here kana kuti hausi kutibatsira. Semadzimai tiri kututsumwa zvakanyanya nokuti tinenge tadzokera kumashure, taakuita nhenda shure muchishona kunyanya pakusimudzirwa kwemadzimai. Isu takanga taona kusimudzirwa kwamai Mujuru sechinhu chikuru, uye takaita kuti mumwoyo yedu nemupfungwa dzedu semadzimai tione kuti chokwadi mudzimai anokwanisa kutungamira. Mushure memakore nemakore, makumi emakore chaiwo kana mazana emakore, takatsimbirirwa isu semadzimai tichitarisirwa pasi. Saka panyaya iyoyo zvino zvatiri kuona sekuti taita sekudzokera shure.
Ndikubatei muromo nditi kuna vaSivanda, tichitarisa kuti sarudzo dzemunyika dzingatarisirwa kuitwa mugore ra2018, pachine nguva here yekuti zvose zvatiri kukurukura nezvazvo izvi zvinge zvichigadzirisika mukati memakore mana pachizobuda hurumende inenge ichitarisa zvido zvevanhu?
Tisiri nemufambo kusika tasika panguva yekutika yakutongwa nenzira yakanaka, nokuti kutadza kuri kuita vatungamiri zvinobvira pakuti isusu vanhu vanotongwa vacho tinengewo tinokurudzira zvinoita vanotitonga. Mukatarisa zvakaitika kuna mai Mujuru, zviri kuitika kuna mai Mujuru nezviri kuitika kuna vaMugabe chaiko naMrs Mugabe, kuti vari kutonga vari kutaura vachiti chii kuchoropodza kwavanoita nematongero avanoita, vanodaro vachinge vachiwana vanhu vanovatevera kavo mashure vachiti munoita zvakanaka. Saka kuti tinyatsosvika panguva yekuti utongi kana kuti matongerwo anoita nyika anaka, tichine mupambo mukuru. Saka udzwanyiriri huriko kumativi ese, vanotonga nevanotongwa nevanoda kutonga.
Muzvare Marimbe, tinonzwawo vamwe vachitogunun'una kuti evenhau tisu vamwe vanhu vari kutowedzera kusagadzikana kuri kuitika munyika, munoona sei?
Ichokwadi, nokuti sezvandambotaura pakutanga kuti isu vanotefenyura nevane vemapepanhau, kana mukaona vanhu vashoma zvikuru vakanga vachifamba vachitevera mai Mugabe vachiita marali avo, zvizhinji zvakaitika kumarali ikoko zvakabuditswa nemi vemapepanhau nevanotefenyura. Asi mabuditiro amunenge muchizviita ndo anoita kuti isu tive nemaonero atava nawo, nokuti tanga tisipo. Kutsimbirira kwamunoita zvizvarwa zveZimbabwe, mune vanhu vashomanene ndinogona kuvaverenga vanobuda vachitaura panhepfenyuro dzenyu. Tinotoverenga kuti kune mazwi mashanu kana pachitaurwa nyaya dzematongerwo enyika, ndinhingi vanotaura. Ko, amai vari kutengesa madomasi mutsviti vari kufungei nenyaya yamuri kutaura yezimaseti? Izvozvo hatichombozivi. Chinhu chacho chiri kushayikwa mune zvese zviri kutaurika pamusoro peZimbabwe kuti maZimbabwens anombofungei. Chero tikaona vanhu vakaungana vachinzi vauya kucongress, vatinozwa vachitaura vanhu vashoma chaizvo, vazhinji vanenge vachiimba, asi hatitombozivi kuti nziyo dzavanoimba dzinomborevei. vari kufungei zvavari kuimba izvozvo. Zvavari kuimba zvacho ipfungwa dzavo here kana kuti ipfungwa dzevashoma vamuri kuona vakagara pamberi. Ndo chinhu chandinoona chiri kuitwa nevanotepfenyura nevemapepa nhau. Kutsikirira. Ndimi muri kubatsira hutungamiri kutsikirira mazwi evanhu vemuZimbabwe.
Vasiwanda pindai tinzwe tipete chirongwa.
Kusvika tasvika panguva yekuti vemanewspaper, majournalists, isusu vanoita zvekudzidza tikatanga kuchiziva kuti aiwaka, but patinotaura pesa apa tiri kutaura tichingokurudzira vatungamiri ko vanotungamirwa vacho chavanotamba ipapo chii. Tikaramba tichingodi vanodzvanyirirwaka tinoita kuti vasazvimirire nokuti vanozofunga kuti aisakangodzvanyirirwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paKent University kuBritain vankuloleko Siwanda vari parunare kuBritain kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune chipangamazano munyaya dzemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume uye vari nyanzvi mukufambiswa kwamashoko Mutare Simbiso Marimbe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika nguwe kuti tikuendesei kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwa anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Charlton Tsodzo, vanombo dzidzisawo ku University National University of Science and Technology kana kuti NUST, uye vanoitawo zveongororo nekunyora mabhuku. Vari dokotera wechidiki. Tinokutambirai nemufaro Dr. Tsodzo pano pa Studio 7.
Tinotenda mukoma Blessing Kazwai vadova vatereri.
Aiwa, tinovimba kuti vatereri vari nani zvavo. Dr. Tsodzo, tirikuona kuti imi mune mabasa amuri kuita muchishanda nevechidiki muchivadzidzisa nezvehutungamiri. Mukatudza kuti chirongwa chenyu ichi chinenge chichifamba sei chaizvo?
Hongu mukoma, maita zvenyu tinotenda. Nyaya iripo ndeyekuti pane adzingati maorganizations akasiyana siyana vari kutarisawo nyaya dzezvebudiriro yevechidiki. Saka chimwe chichinhu chakaonekwa kuve chakakosha inyaya yekudzidzisa vechidiki nyaya dzezveutungamiriri. Kana chiti munhu uri mutungamiriri zvinenge chine zvisimborevei. Saka tichitarisa utungamiriri hwatina hwehu mungave kana maNGO, muri kuona vanhu vari kungorwisana mune zvematongerwo enyika, vari kungorwisana utungamiriri hwakasiyana, zvingori nembonga mupopoto yakangowanda. Saka pakanzi ngationeka kuti tingagadziriseiko zvirongwa zvekudzidzisawo vechidiki kuti zvamuri kukura, zvamuri kutora nzvimbo dzehutungamiriri munzvimbo dzakasiyana, mungaita sei kuti munyatsowe vatungamiriri vane udzamu, vatungamiriri vane ndurama uye vatungamiriri vanonzwisisa basa ravanenge vakapiwa kuti vaite. Saka zvirongwa izvi zvinobata vatungamiriri vakasiyana, vatingati mapolitical parties mumatongerwo enyika vari kutungamirira zvirongwa zvebudiriro mukati medzinharaunda dzedu, andingati macommunity developers nevamwe vada kutiwo vatungamiriri mukati mezvine mabhizinisi mukati. Saka ndo zvirongwa zvacho izvizvi kuunganidza vechidiki vava vatinoona kuti avava vari kutanga kutotungamirira kana kuti vanogona kuva vatungamiriri kwakuchinyatsovadzidzisa mugwara chairo chairo rakanangana neutungamiriri. Saka ndo urongwa huripo ihwohwo.
Saka munosarudza sei vamunenge muchishanda navava? Munongoita mumadhorobha makuru here kana kuti munopindawo mumareserva?
Aiwa, chirongwa chacho zvinototora nyangwe nevekumareserva zvekare, nekuti masarudzirwo acho ndeyekuti pano zvinoiswa mumapepa nhau nai kunzi vanhu vaapply kana motaura kuti muri kuita angava maprojects amuri kuita kumacommunities kwamugere, nzvimbo dzamugere, kana kangava kabhizimisi kauri kuita, kana kungava kubato ripi zvaro rematongerwo enyika rauri racho iroro, kuti chinzvimbo chako chakambonyatsomira sei uye ndezvipi ndianani vaunotungamira kana ndezvipi zvirongwa zvaunotungamira. Saka zvinobva zvashambadzwa kwakazara, vanoshandisawo zvekana ivo maWhatsApp, vanoshandisa maFacebook ivavo kushambadza kwese kwese. Saka munoona kuti zvirongwa izvi zvinotora vari kushanda mumacommunities nevari mumadhorobheni, zvinotora vechidiki vanenge vari nzvimbo dzakasiyana siyana uye vamwe vanenge vachitaura mitauro yakatosiyana vechishona vanenge varipo manzevele vanenge varipo vanobvawo kunana Bhinga kumatonga vanenge varipowo. Asi nyaya yekuti panenge pachitorwawo nhamba dzinenge dzakaita shoma, panozongotorwawo vanenge vachiona vanenge pakuaplaya paya paya vanenge vakundawo vamwe ndo vanozotorwa ipapo.
Saka munenge muchishanda nani apa Dr. Tsotso?
Muchirongwa ichi tiri kushanda neve inonzi FES kana kuti Friedrich Ebert Stiftung. Friedrich Ebert Foundation ndeye kuGermany, asi yaane makore akawanda zvavo vachishanda vari muno muzvirongwa zvakasiyana siyana, zvimwe zvekusapota ana agriculture, zvimwe zvekusapota magender programs, media nezvakadai nezvakadai nezvakadai. Saka ndoo varidzi vatingati vehomwe yacho iri kuita chirongwa ichochi. Saka vanozotanga kuunzawo vanokwanisa kuvadzidzisi vakaitawo vechidiki kuti vave vanozodzidzisa vechidiki ivava. Saka isusu tiripo pakuti tizotungamirira chirongwa ichochi uye tichidzidzisa vechidiki vari kupinda muutungamiriri ava.
Ndeapi matambudziko Dr. Tsotso amungati muri kunyanyoona angade kugadziriswa mune vechidiki vari kutungamira masangano akasiyana siyana?
Indambudziko randinoona guru mukoma Blessing, especially takatarisa nyaya yeyouth development ndichitaura muchirungu, chekutanga chandinoona chikuru inyaya yatingati muchirungu politicization yebudiriro handidi. Saka hakuna chirongwa chinenge chichiitika chakananga nebudiriro chinozoshaya pachinozopinzirwa politics, mazviona kuti pamwe ndikansela kana kuti ndimp anonoti vechidiki ava vari kutovandudzwa kana kuti pari kuita chirongwa chitoita kuti nzvimbo ibudirire, andoti azopindawo ipapapo oti ndini ndakaita kuti chirongwa ichi chivepo kana kuti mukandiramba muchindivhotera zvirongwa izvi zvinoramba zviripo. Kwoita chimwe chekuti tine dambudzikowo zvekare rekuti zvirongwa zvevechidiki zvinongwa zvinopedza zvakutorwawo nevasiri vechidikiwo. Saka vadiki chaivo chaivo vatingati mayouth anopedzisira oshayiswa mukana. Tinotenda mukoma Blessing mazvita yenyu nekuti pavo mukana isi vechidiki.
Manga makateerera kubva kuna Dr. Charlton Tsotso vanodzidzisa paNational University of Science and Technology kana kuti NUST uye vari munyori wemabhuku. Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Tosangana zvakare svondo rinouya. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda Blessing nechirongwa chaunotipa chedzidziso kune vechidiki. Kana isu vakuru tinowanawo zviri kunhonga.
Kumari vurai goni TV zvangu ndakanda mumugodi andichaoni rodi my godi yavari kabori vurai mazangu ndione ndikurete ima inga bori. Zuva nezuva tiri kunyora zama handisi kupasa ndoda kuzama takarasikirwa nechoko ini nehama tiri kukwama ende ndakatogwamba kuita kunge chikwama chisina kana kana ana yangu ndoda ichende.
Nako kambo nzwisa ndivhurei maziso kubva kuna Talky Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano revashandi reZCTU rinoti haruna ruzivo rwakanyanya nezvegurukota idzva rezvevashandi amai Priska Mfumira. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vaitarisira zvikuru kubva kumapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira munguva yaive nekunetsana mubato reZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.